manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 23 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tanga takavashedza kuti vaina 9 o'clock nhasi. Asi tagara pasi taziya sekomiti taona kuti 9 o'clock yanga yakati home. Semukuru wacho panga vari pabasa vaitanga basa kuma 12.
Vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vokundikana kuenda kunopa uchapupu kudare reparamende nezveuori unonzi wakaitika kwamarange.
Mugore ra 2017 pane vanhu 5 vakarasikirwa neupenyu kwamarange.
Zimbabwe Human Rights Commission inoparura gwaro remamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu vachiti mapurisa ndiwo anonyanya kutyora kodzero dzevanhu munyika.
Aiwa isu sevanhu vari musangano weZANU PF tinoda kutaura pachena kuti honorable deputy minister vakapota kutaura
vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vanoti mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vakakanganisa zvakanyanya apo vakaudza vanhu kuti mauto haasi kuzotenda kuti mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vatungamire nyika kana vakakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vatadza kuenda kuparamende kuti vanopa humbowo maererano nezvakataurika kuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni 10 nemashanu emadhora kubva mukutengwa kwemangoda uye vave kutarisirwa kumira pamberi pedare nemusi wemuvhuro unotevera.
VaMugabe vange vakatarisirwa kumira pamberi pekomiti inoona nezvemhando dzemoto nezvicherwa nenguva dza9 mangwanani asi kusvika na11 vange vasina kuuya izvo zvaita kuti komiti iyi iite chisungo chekuvanyorera tsamba zvekare ichivazivisa kuti vauye kuzopa humbo hwavo nemusi wemuvhuro. Sachigaro vekomiti vaTemba Muliswa vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vaMugabe vauye nemusi wemuvhuro kuti vazotaura zvese zvavanoziva panyaya yemangoda.
Tanga takavashedza kuti vaaina 9 o'clock nhasi. Asi tagara pasi taziya sekomiti taona kuti 9 o'clock yanga yakati home. Semukuru wacho panga vari pabasa vaitanga basa kuma 12 saka kuti tizovatarisa tasvike pano pana 9 o'clock tenge tavaremedza hatisi kuedza kuvanyadzisa kana kuita zvimwe zvinhu asi kutingonzwawo nyaya yemadhamu saka tawirana kuti musi wemvuro mande uri kuuyawo vachauya na 2 o'clock pana tenge tavapawo nguva yekuti vagadzire muchiziva kuti parliament ine simba yekusamona munhu saka titarisire kuti chasvika ipapo kuti vasamone.
VaMuliswa vati segweta uye semunhu mukuru vanotarisira kuti vaMugabe vacharemekedza paramende nekuya kuzotaura zvese zvavanoziva kuti komiti yavo ikwanise kupedzesa ongororo yavo panyaya dzemangoda munyika. Pamutemo paramende inobvumidzwa kunyorera munhu kaviri kuti azopa humbo uye kana atadza kuuya paramende inozotumira masamanisi. Komiti yavaMuliswa iri kuita ongororo yekucherwa nekutengeswa kwaiitwa mangoda kwamarange nechinangwa chokuona kuti sei nyika iri kutambura asi iyo ine mangoda. Panyaya yevaimbo vegurukota rezvezvicherwa vaObert Mpofu avo vakaramba kupa humbo kukomiti iyi pamwe nevaimbo vemukuru wemapurisa vaAugustin Chiuri avo vakatadza kuuyawo kukomiti iyi vamuliswa vanoti vachatura gwaro ravakanyora pamusoro penyaya iyi kumutauri weparamende vaJacob Mudenda.
Mungade kuziva nenyaya yaOrbit Mpofu vakauya panapa hongu komiti yakagara pasi ikabvumirana zvinofanira kunge zvichiitwa, saka nemurawo weparamende unenge uripo nyaya idzi dzichaverengwa muparamende before the speaker. Speaker wozotonga, wozopa mutongo wacho kuti zvinhu zvichafamba sei, decision yavachapa. Saka inyaya isina kusvipa under the carpet, iripo. Yavachiuri vakanyora tsamba vachitaura kuti havasi kunzwa mushe, asi iyi ndionorondo yavo, and kana vakunzwa nani, he is more than happy to appear before us.
Mumwe mutori wenhau dzemabhizimisi vatawanda Karombo vaudza Studio 7 kuti hapana zvakanyanya zvavanotarisira paongororo iyi sezvo maparamende apfuura akamboita ongoro yakaita seiyi asi pakasatorwa matanho nehurumende.
Iongororo inofanira kunge iri yakanaka, asi chatingatarisira chaicho chakatimbi chingabuda pairi hapana, nekuti zvinhu hazvisi zvitsva. Kune dzimwe ongororo dzakaitwa zvikuru semunyaya dzemaining idzodzidzi dzisina kuzenge dzateedzerwa kuti vacho vakanzi vakakanganisa vaonekwe vachisungwa here kana kuti vachibvunzurudzwa zvinoenderera kumberi. Saka handifunga kuti pane chitsva chingabuda ipapa.
Paongororo yavo, komiti yavamuliswa yakataura nevamwe vakuru vakuru vemapurisa, mauto, vasori nevamwe vaive makambani aichera Mangoda kwaMarange, uye inoda kuona kuti sei hurumende isina kuwana mari yakawanda kubva kuMangoda aya. VaMugabe vachiri mutungamiri wenyika vakataura kuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni 15 emadhora kubva pakutengeswa kweMangoda kwaMarange. Komiti yavamuliswa inotarisirwa kutura gwaro rezvaichawana kudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore rapera inoburitsa pachena kuti mapurisa ndiwo ari pamberi pakutyora kodzero dzevanhu munyika. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwegwaro rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2017, vadzika maibere vanoshanda kuZimbabwe Human Rights NGO Forum vati kunze kwekutyorwa zvakanyanya kwekodzero dzevanhu nemapurisa, sangano reZimbabwe Consolidated Diamond Company rakakonzerawo rufu rwevanhu vashanu kuminda yeMangoda kwaMarange.
Mugore ra 2017 ripoti iri rinoratidza hiro kuti vanga vari pamusoro-soro pekuvhayoresha mahuman rights vanouya muzvikamu zviviri. Chikamu chekutanga ndeche vanga vakawanda in terms of manumbers, ZRP inoenda pamusoro, pamwe chete neve CIO neve National Army, pamanumbers ema violations akaitwa neboka iro riri pane ma forced evictions. Over 1,000 families were evicted from their places of stay in 2017. Pachikamu chechipiri yasinoti muchirungu severity anoona kunga ari manhamba mashoma, but violation yacho ndeyeye kuti inotishungurudza. Mugore ra 2017 pane vanhu 5 vakarasikirwa neupenyu kwaMarange. Vanhu vari implicated munhau iyi ma security guards ekuZimbabwe Consolidated Diamond Company ndo chikamu chechipiri chinovaisa pamusoro nekuda kwekuti pane kurasikirwa kweupenyu.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mafinga vati zvinosuwisa zvikuru kuti mapurisa anofanirwa kuchengetedza veruzhinji ndiwo ari kutyora kodzero zvakanyanya.
Idambudziko guru kana vanhu vanotarisirwa kuchengetedza kodzero varivo vanga vari pamberi pekutyora kodzero, kumbunyikidza kodzero, kurova vanhu, kusunga zvisiri pamutemo nekuita zvimwe zvisina kutarwa pasi pebumbiro remutemo.
Vatreva Simba neGavi vapawo uchapupu hwavo hwekupfurwa nemapurisa mushure mekufungidzirwa kuti vaive mbavha dzakapakata zvombo vakarasikirwa negumbo kunyange zvazvo vasina kuzobatwa nemhosva.
Ndakakuvara zvisingaite because ndakapfurwa makumbo ese ari 2 iracho raka the right one natosaro richita kunge ndoro notofamba rakaiswa simbi atikwazi kuti bobira daro for both that 20 minutes then iro racho iro the left one rakatodamburwa ene ndakadamburwa 2 ndakachanga ndaitwa below the application it failed because raga laita gangri nekunonokerwa kwatendo which is above them.
Vasimba negavi vatetera kuti hurumende inofanira kuchengetedza vanhu vanotyorerwa kodzero nemapurisa anenge aita zvisiri pamutemo pamwe nekuona kuti varipwa. Vatiwo mapurisa anofanira kutanga aongorora mhosva asati ashandisa zvombo. Sachigaro weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Mozhae Justina Mukoko, vatiwo izvi havazvitarisiri.
Totarisa zvekare kana kutarisa kubatwa kunoita vana vezvikoro nekuchikorerwa kwavanoita kodzero kuti mwana anenge achifanira kunge ari kuenda kuchikoro asi zvonzi chidzokera kumba nekuti vabereki havana kubhadhara mari inodiwa.
Vamwe vakadomwa mugwaro iri mukuchikora kodzero vanosanganisira bato rezanupf madzishe nevemauto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vanoti mutevedzeri wegurukota rezveupfumi vaTerence Mukupe vakakanganisa zvakanyanya apo vakaudza vanhu kuti mauto haasi kuzotenda kuti mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vatungamire kana vakakunda musarudzo. Vanoti bato ravo rezanupf uye hurumende hainei nechekuita nemashoko aya vachiti vamukupe vakataura mashoko asingamiririri zvido zvemusangano wavo. Vakayamoyo vati mashoko avamukupe anozvidza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanotungamira mauto zvekare. Vatiwo zvavakataura zvinotyora bumbiro remutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamukupe sezvo vanga vakabatikana patataura navo parunare. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe wevatsigiri veZANU-PF vari muno muAmerica, Dr. Frank Guni.
Aiwa isu sevanhu vari musangano weZANU-PF tinoda kutaura pachena kuti Honorable Deputy Minister vakapotsa kutaura. Kana chiri chokwadi kuti mashoko aya ari kunzi ndiwo avakataura ndiwo zvavakataura. Musangano wedu weZANU-PF wakabuda pachena kubvira muna November gore rapfuura kuti taakudzokera mugwara rekuteedzera mutemo wenyika, bumbiro remutemo wenyika, National Constitution yeZimbabwe inotaura kuti vemauto ngavasiyane nezvematongerwo enyika. Inotaura zvekare kuti hurumende iripo nemusangano wedu weZANU-PF unotungamira nyika tichateedzera mutemo wenyika. Saka musangano wedu wakamira pakuti kana ZANU-PF zvikaitawo mashura ekuti tadyiwa musarudzo dziri kuteera, tinoendesa masimba kunenge vakakunda musarudzo idzodzo zviri pamurau.
Vamwewo ndo vari kuti pamwe zvakataurwa navamukupe mashoko echokwadi akanga asingangofanirwi kutaurwa chete pana vanhu, hamenewo kuti munoti kudiwo nevanodarowa.
Aiwa, pana chokwadi regedzai tinyatsokuvaudza kuti hongu mukare kare makore akapfuura kare kare anenge makore makumi nemashanu apfuura, tinoziva kuti vakanga vari mutungamiriri wemauto vakomredhi zvinavashe vakambotaura soko rekuti kana vatsvangirai vakahwina hatizovasarute hatizovape uremekedzo hwekuti vatungamire nyika. But zvinhu zvakaitika kare kare, ndosaka ndatanga kutaura kuti kubvira patakabvisa purezidendi wedu anga aripo pakupfuura, purezidendi Munyuwana achipinda akataura kuti taakuteedzera gwara rekuteedzera bumbiro romutemo wenyika. Munhu wese anosungirwa kuva pasi pemutemo, mauto ari pasi pemutemo, anoteedzera zvinenge zvataurwa nakomanda in chief. Mukuru wemauto ese munyika ndi president.
Mumwe mutsigiri weZANU-PF Dr. Guni vange vari parunare muno muWashington DC. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaitawo musangano kwamarange pama farari kwa vachivimbisa kuti vanhu vane nzvimbo dzine zviwanikwa zvakaita semangoda vanofanira kuwana chouviri kubva mazviri. Vamunangagwa vange vachiparura gadziriro yekuvaka nhandare yemitambo Vincent Noah Sports Center. Vatiwo chinangwa chehurumende yavo chekuti nyika izadze matura vanhu vachiwana chekudya.
Padande mutanderayo zvekino tikusvika nezuro munyika mose vanhu vanopfuura zviuru mazana manomwe ndivo vange vakwanisa kuongorora gwaro rine mazita avakanyoresa kuti vagovhota. Zvekino tiwo yakakwanisa kutumira maSMS kunhare mbozha dzevanhu vanopfuura mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri. Pakapera chirongwa cheBVR Mopup muna kurume kune vanhu vanopfuura mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana vaive vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Dunhu reBulawayo nderimwe rematunhu ane vanhu vashoma kana kwakatariswa vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mumatunhu ose munyika. Mukuru weZEC muBulawayo District amai Stembiso Kupe vanoti kusvika nezuro vanhu vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe ndivo vaive vakwanisa kuongorora mazita avo mugwaro revakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Kusvika nhasi vanhu vatosvika kumacenta zedu vakwana 17,024 ndivo vauya kuzotarisa mazita avo. Vauya kuzonyoresa tine 29 wards. Vauya kumawards edu 3,269. Vamwe vanhu vanotarisa havo kumafoni, asi kana uchitarisa mufoni hatigonisi kuti toisa nhamba kuti matarisa, because hatizivi kuti vangani vanhu vatarisa. Izvo zvingangoitwa chete kuhead office kwedu.
Amai Kupe vanoti kunyange hazvo vanhu vakatumirwa maSMS panhare mbozha dzavo zvakakosha kuti vaende vanoongorora gwaro rine mazita avakanyoresa kuvhota nekuti zvinotumirwa panhare mbozha zvinogona kuve zvisiri izvo kana kuti zvisina kukwana. Vanotiwo kuenda kunoongorora gwaro iri pache zvavo kunobatsirawo vakanyoresa kuti vagare vaziva nzvimbo yavachanovhotera.
Kana waona kuti watarisa mufoni ukaona kuti kune mistake unoenda kunearest center wanogadzirisa zvinhu zvako. Tiri kukurudzira kuti vanhu ngavasimuke vauye, because macenters edu atava padhuze ese mapolling stations aita mainspection centers, ende vangaenda ipapo zvinobva zvaita kuti munhu azive kuti musi weelection harasike, anobva aenda kupolling station kunzvimbo kwake.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network amairinda ichipfunde vhavha vanoti sangano ravo riri kugutsikana nekufamba kuri kuita chirongwa chekuongorora gwaro revakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota, uye vanotendawo ZEC nekukwanisa kutumira maSMS kune vamwe vanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Tokurudzira kuti ZEC dai yashambadza kukosha kwakaita inspection process kuitira kuti munhu wese anga achitarisa kuti zita rake riripo here. Uyezve tinopa kutenda ZEKI nokukrieta kwavakaita maSMS platform nokuti vanhu vacheke mazita avo using iwo mamultiple mechanisms.
Chirongwa chekuongorora gwaro revakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota chiri kuitwawo pamwe nechirongwa cheBVR Mopup munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose senzira yekupa mukana kuvanhu vakawanda vanokodzera asi vange vasati vakwanisa kunyoresa kuvhota. Chirongwa ichi chakatanga musi wa 19 mwedzi uno uye chiri kupera musi wa 29 chinove chipiri chesvondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tinotenda kuna Taurai Shava atipa nyaya yechirongwa chekuongororwa kwevoters registration reZEC apo kwasara mazuva matanhatu kuti chirongwa ichi chipere. Chikwata cheMDCT chinotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe nhasi chashoropodza zvikuru kutukwa nekunyombwa kwaDr. Kupe nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Izvi zvakaitika panze pedare repamusorosoro reSupreme Court nezuro paizeiwa kuti mutungamiri webato iri chaiye ndiani. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri we MDCT notungamirwa na Dr. Kupe Muzvare Linda Masarira vanoti zviri kuitika zvinoratidza pachena kuti sarudzo dzegore rino zvinogona kuita mhirizhonga
andione tichinopinda musarudzo dzakasununguka so tichitarisa kudaro isu tirikuramba tichiimba kuti ngatipindei musarudzo dzisina bopoto dzisina mhirizhonga dzine kuwirirana chakaipa ndechekuti tirambe tichidzorera vatungamiriri vasingagone kukuza nekudzoreredza mitauro mhirizhonga nebopoto
kunyangwe hazvo vati havasati vamhangara nyaya iyi kumapurisa Muzvare Masarira vati vanoziva vamwe vaivatukirira
nyaya hatisati tamhangara kumapurisa nekuti tichiri pakuidentifya kuti vanhu vanga varipo ndivanani nevatinoziva kutigone kunoisa mapepa aya kumapurisa nekuti takaona zvisingabatsira tisvike tichingoti chaunga changa chichitukiridza nekuti chaunga chachinozonetsa kuti vazive kuti nanga nananga vanonomubata papi pacho tine vatatu vaviri vatakagona kuona vatinoziva nemazita varitori imomo mastructures MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa
hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC inotungamira navachamisa Muzvare Tabitha Kumalo kuti tinzwe divi ravo kunetsana pakati pa Muzvare Kupe navachamisa kwakatanga pakashaya vaimbova mutungamiri webato iri vamogintsvangirai patori nenyaya dzakawanda dzikurwisana kwezvikwata zviviri izvi dziri kumatare ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamira
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vatori venhau vasere kubva kuSouth Korea vasvika muNorth Korea nhasi kuti vaone kuparadzwa kwenzvimbo yange ichishandiswa nenyika iyi kuputitsa zvombo zvinogona kutakura muchetura wezvombo zvenuclear Pari kutarisirwawo vamwe vatori venhau kubva kuUnited States, kuBritain, kuChina nekuRussia. Nzvimbo iyi inozivikanwa nekuti Panjeri iri kuparadzwa nhasi nemusi wechishanu. Hurumende yeNigeria inoti vanhu gumi nevaviri vakafa nechirwere chekorera mumazuva mashoma apfuura. Vamwe vanhu zana vanonzi vakabatwawo nechirwere ichi munzvimbo yemubi mudunhu reAdamawa riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabudazuva kwenyika iyi. Chirwere ichi chinokonzerwa nekunwa mvura ine tsvina. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nedzimwe nyika zvave kugadzirira chirongwa cheZim Expo chinoitwa kamwe chete pagore rega rega. Gungano iri rinounza pamwe chete zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, Canada nedzimwe nyika. Gure rino Zim Expo ichatora nzvimbo kubva musi wechishanu 25 chivabvu kusvika svondo 27 chivabvu kuUMass Lowell Inn kuConference Center kuMassachusetts. Vanoronga nezvemusangano nemabiko aya Muzvare Andile Mpofu vanoti vamwe vanotarisirwa kuvepo vakuru vakuru veBarclays Bank Zimbabwe nevamwe. Tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvare mupofu kuti tinzwe nezvezvirongwa zvichavepo.
Kore rineri Zim Expo inenge iri kubva musi wa 25 kusvika musi wa 28 kuBoston.
Mukatudza kuti kupi chako chako?
Okay, saka this year inenge iri pa UMass Lowell in Conference Center ku Massachusetts. Ndo patinenge tiri kore rineri.
Chirongwa chayo ndechei uye chiri kurongwa nani?
Saka Zim Expo iri kurongwa ne maZimbabweans vanogara munomo. And reason chikonzero chekuti pete Zim Expo it's really kuti tikwanise kuti tiunze mhuri dzakauya kuno kuZimbabwe, dzimwe dzakauya kuno kuAmerica, dzimwe dziri kuCanada, tichibva kuZimbabwe, kuti tive nenguva kamwe pagore patinosangana tese hama neshamwari, just celebrating life, enjoying together, kind of like a family reunion. And this year tinenge tine zvongo zvakaita se-business exports, patinenge tichikurukura nevakuru vedu vanenge vachibva kuBarclays Bank Zimbabwe, tetina makonzovu nevamwe vanenge vachizoratidzira mabhizimusi avo pa whole weekend iyoyi kubva musi wa 25 iyeye kusvika musi wa 28. Tinenge tine Miss Zimbabwe USA, tinenge tine Battle of the DJs inenge iri ku musi we Friday, tinenge tine concert ya Killer T na XQ musi we Saturday, tinenge tine mutambo wenhabvu, tinenge tichigocha zvekare tiri pamwe chete tichitamba volleyball. Saka zvirongwa zvakawanda zvinenge zviri kuzvichiitika kuti tive tichingosangana pamwe chete tichipembera tese pa weekend iyo yatiri kusangana nayo.
Munotarisira vanhu vakawanda uye munofunga kuti vangabva kupi?
So far tine vanhu vari kubva even as far as UK, tine vanhu vari kubva kuCanada, like I say already, tine vanhu vari kubva kuZimbabwe, tine vanhu vari imo munharaunda yeBoston iyoyo pachezvayo, tiindiyenchiya tibva kuChicago variko vari kuuya tibva kuCalifornia. Saka really is the whole of the United States kunzvimbo dzakangosiyana siyana. Tokutarisira vanhu vakawanda chaizvo and we are really looking forward kune event iyoyi yatakatarisana nayo.
Ko vanenge vachida kuuya kuzoona vanozvifambisa sei?
Kuti muwane matikets pa price inenge iri nani, tiri kukurudzira kuti vanhu vaende pa website www.zimexpousa.com/tickets. Ipapo munokwanisa kuwana matikets anenge achitengeswa ari pa early bird price kusvika musi Thursday. Friday inenge kubva musi Friday matikets anenge apa full price kuzenge makumatenga pa gate. Asi tokudzira kuti so far vanhu vatenge matikets online ipapo.
Avo vange vari murongi weZim Expo muzvare Andile Mupofu vari parunhare kuChicago kuIllinois vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum nhasi na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yegungano reZim Expo iyo iri kuitirwa kuMassachusetts, uko zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichizeya nyaya dzemabhizimisi nebudiriro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vokundikana kuenda kunopa uchapupu kudare reparamende nezvouori unonzi wakaitika kwaMarange. Zimbabwe Human Rights Commission inoparura gwaro rinotaridza mamiriro Zimbabwe Human Rights Commission inoparura gwaro remamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu, vachiti mapurisa ndivo vakanyanya kutyora kodzero dzevanhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana manheru. anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda bakuvi